Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi china mbudzi 22-2018. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voparura budget ravo rekutanga asi muparamende muchiita mhirizhonga apo nhengo dzeMDC dzichimanikidzwa kubuda mudare nemapurisa dzichinzi dzaramba kusimuka semunongedzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatefenyura hurukuro iyi mangwana. Commission iri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 yamavhuvhu yoenderera mberi ichinzwa umboo kubva kuvanhu muHarare muchuchisi wehurumende achiti masoja akatorwa vhidhiyo achipfuura vanhu anofanira kuferefetwa. World Food Program inoti iri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni matanhatu nechidimu kubatsira vapoteri vanosvika zviuru gumi nevaviri vari pakamba yevapoteri yetongogara refugee camp kwemakore matatu anotevera. Munhau dzemitambo tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira Tendai Mutawarira uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi, tiri kutarisa mamirira akaita upfumi hwenyika tichitarisa nyaya yebhajeti yaparurwa nasi. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 15460 ne 13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirei pafacebook page yedu.